chirongoichi chinongoreva kuti patinopinda musarudzo 2023 vamunangagwa ngati vapei mamwe makore mashanu ekuti vapedzise basa ravakatanga nekuti vanhu vese kusanganisa neveMDC nedzimwe nyika dzakatenderedza vari kunwa mvura nemashandiro ari kuita vamunangagwa vari kufadzwa nazvo saka tikuti kune maprojects akawanda asati apera migwagwa isati yapera kugadzirwa madhemu ari kuvakwa ikonomi yedu yakuvakiridzika yakudzokereka infrastructure zvipatara zviri kuvakwa mabuildings edu mutaundi ari kugadziriswa marodzi angaurayiwa neMDC emutaundi ari kugadzirwa saka tiri kuti vapei mamwe makore mashanu kuti vakwanise kupedzisa basa panoperawo temu yavo sekendi temu yavo kozopindawo mumwe zvakare wezanupf nekuti vamwe vese ava vatadza basa
regai tinzwe kuna vamafume munoti
tsanangura yapuwana Dr. Mavhazo iyi ndeyekunyepa iko zvino tiri kuona kuti zanupf iri kuita kugedageda kwemono yaita mudumbu nenyaya yemaelections mabai elections chaiwo chaiwo iri kutya iri kungoshedzera kuti korona dzimwe nyika dzose pasi rose dziri kuita macouncil by election zambia yakatoita presidential election but zanupf ineka kungwendangwenda kubvunda kupindwa nechando nokutya kuita mabi elections takaona vari kumbozvambarara pamuvhunzo kuti mabi elections achaitwa rini vari kutya kuti bato rinotungamirwa navachamisa richavakwapaidza siku nesikati richavagadzirisira saizi
tinotenda vamafume Dr. Mavhaza nyaya yemabi elections iyo sezvataurwa navamafume munoti
mafume atipotsei zvikuru ZANUPF haina chairi kutya mabi elections kana akaitwa kana akasaitwa haana chaanochinja pamajority yezanupf muparliament chepiri zimbabwe yakanga iri kubhalansa between utano hwevanhu nekuda kwemaelections tikataura kuti mabi elections ngaambomiswa kuungana kumbomiswa kusvikira taakuziva kwatiri kuenda nechirwere chedziva mupengo changa chatekeshera nenyika iko zvino zvine kuti takakwanisa kubaya vanhu vanopfuura 3 million majekiseni maviri saka totarisira kuti nhomba zvayabayiwa iyi pahead count taakuda kutosvika kwairi we can do mabi elections zanupf haityi kana nekusingaperi nekuti chekutanga vachamisa vari kutaurwava ndikutoshamisika kuti vanonzwa nepata havana pata havana kana zita vachinja zita vakamboti inonzi ngapinda hake mukomana kana kuti islogani kana kuti ipati tinoziva kuti pati ndiavamonzora ava vamafume ava tinoziva kuti ndimeya anombodzingwa achidzoka hatizoti tinombofamba sei asi chokwadi kuti hatina chekutya
sandaenda kuna vamafume Dr. Mavhaza mataura nyaya yekuti maelections anga asingaitwe nenyaya yecovid-19 asi taiona bato renyu richiita madistrict elections
madistrict elections akatisiya nezvikuru nekuti mhomho yekusangana isi mhomho yebato rimwe chete saka pane limited numbers of people why mabi elections tusangana mhomho dzese dzakasiyana saka majority yevanhu vanouya huwandu vanhu vanouya hunenge hwakawanda kupfuura vanhu vanouya kana iri eparty election
maita Dr. Mavhaza vamafume pindurai tinzwe ndanzwa muchigunun'una
zanupf yagara yajairira kunyepa iye utozvinyepera izvo mazanupf district elections anga ari maelections ataiona pachirwiwa madzimai achibviswa hembe varume vachitemwa nemabhotoro pakaungana vanhu zvikuru pachitaridza popoto nekakatamwa risati ramboonekwa muno munyika munomu kutaridza kuti ipati isina kurongeka ipati isiri kuziva zvairi kuita vaiungana ipapo voti aiwa nyika yese kuti iite maelections inobatwa necorona ivo voita maelections havachabatwi necorona ndo zvinotaridza kutya ndo zvataita kudhara kana wainzi hausi kugona bhora waibva watora bhora wotiza naro woenda naro mumba ndo zviri kuita zanupf kutya kwega kwega even pamaelections awa asina kumira mushe vanokutya kuzvambaradzo.